Ndinoshandira kambani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonziwo pachirungu maCPU. Ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi tinoita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo, zvese zvavanoti ya intaneti. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvizvi zveintaneti zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvizvi zveyatingati iyo technology, kana kuti zvinoita nezvemakombiyuta nezvimwe zvacho, haiwa zvamafoni, zvamaselfoni, chinyi zvose, navaya vana Facebook vanochengetedza zvese mamessages iwawa, vana vanonzi madata center, anenge ana maserver kana kuti makombiyuta makuru anochengeta zvose izvozvo izvo. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sasoftware product manager?
Izvozvi ndiri kushanda nezvokuratidza zvinhu zvinogadzirwa mumafactory, zvinenge zvichifamba mumafactory muyamu kuti chakanaka here, chakaipa. Saka zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa, otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvozvitrena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI ichiva iyo yatingati technology yamazuva ano. Inodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa stereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndo zvinoitika? Pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. But so zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti webva watora license yokudii, yokuchaira motikari, wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino. Kuna vanhu vanodiwa kudini? Kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana pa AI mabenefits acho atingataura akawandisa, nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete.
Tichitarisa iyo AI, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe macellphone nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa, zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vamuAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi, so mwana wakadzidziswa zvakanaka, handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapa aripo. Saka ndizvozvipo neAI, pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisainda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi savamhungu, ndeapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vanhu?
Tine association yedu yamazimbabweans, tinosangana around April 19 toita independence celebration. Saka inini noumwe hama yangu tisinozvironga izvozvo, uye tobatsiranawo panenge paita nhamo. Saka ndo zvimwe zvandinoita muno mukomunity zvokubatsirana navamwe kuti ronge kuti tigare takabatana. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuwa chete, asi tibatsirane. Tina madhokotera vari munomu, saka vanobva vapa ruzivo rwavo paWhatsApp group iyoyo yomuPhoenix. Pane vari mumwe wedu uri kutenga dzimba achirendesa, saka unobva ataura neizvozvo kuti ini ndakatenga dzimba. Saka ndo zvandakaita pano umwe unoita business wakaita factory yeAmazon. Saka unotaura kuti ndo zvazvinoitwa izvi wodzidzisa vanhu vari muno, vaZimbabweans vari muno muPhoenix. Toita mweyeye futi akazoita matrack ake. Saka unotaura zvinofambiswa sokana kutenga matrack. Saka tiri kuzama kusimudzirana, uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University, kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo, toti vabatsire kusvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku, zvamapepa zvokuti vagona kushanda, uye pane zvimwe zvatingabatsirana here. Saka iroro gurupu iroro tinoorganisa nevamwe kuti tive ne WhatsApp groups zvinobatsirana.